mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri kurume 10 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inoti manyepo kuti haisi kutsvaga vaitai dzamara. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika vaitai dzamara vazikanwa kwavari. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mushure mukushorwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu uye nyika dzakabudirira nenyaya yekusaratidza kuzvipira pakutsvaga murwiri wekodzero dzevanhu vaitai dzamara vakapambwa muHarare makore mashanu apfuura, munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti handi chokwadi kuti hurumende haisi kuvatsvaka. Vativo hurumende hainei nokutsakatika kwavo, vakati vakaumba chikwata chematikitivha ane unyanzvi kuferefeta kutsakatika kwavadzamara, uye vakaisa mubayiro wemari inosvika zviuru gumi zvemadhora kune anenge apa umbowo hwekuti vawanikwe. Vamangwana vange vachipindura mashoko ange ari padande mutande reTwitter ekuti hurumende inofanira kujekesa kuti chii chakaitika. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata gweta ravadzamara vaCharles Kwaramba avo vati havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende.
Ini segweta ranga rine vaitai dzamara makore ose ayati pfuurei, handikutikani nekufara neefort iri kuiswa nehurumende nemapurisa panyaya inechekuita navadzamara. Sekuziva kwamunoita, patakanga tawana court order yakanga iri yekuti mapurisa achibatsirana nemagweta vakwanise kuramba vachiferefeta kuti vaone kuti chii chingadai chakaitika kuna vadzamara. Zvakangoitika mazuva ekutanga, magore rekutanga nerechipiri, but hazvina kuzoramba zvichiitika. Ichokwadi kuti maripoti anogona kunge achinyorwa, but maripoti haarevi kuti zvinhu kuitwa zvinofanira kunge zvichiitwa. Haatauri kuti kwakaendwa kupi, kwakabvunzwa ani, kwakafambwa sei. After gore rekutanga maripoti achipinda ezvaiitwa nemapurisa, hatina kuzomboona mamwe. Izvi zvinotirwadza zvikuru, uye zvinorwadza mhuri yadzamara zvakanyanya. Nokuti ino nyaya tutaura inyaya yeupenyu hwemunhu chaizvo. Zvinoreva ndezvokuti zvinhu zvese zvinofanira kumira kusvika munhu awanikwa, kusvika munhu atsvagwa. Effort inofanira kuitwa kusvika tagutsikana kuti aidha tamuwana kana kuti tamushaya zvachose. Zvinoapa mhuri yake haizivi kuti achawanikwa here mupenyu here, kana kuti akatoparara zvachose. Hapana iye yatingati pachirungu kurozha kunyaya yacho. Saka isu kugunun'una zvikuru.
Ko, zvavari kutiwo mazuva apfuura aya vakamboedza kuti vatsvage rubatsiro kune vanhu kuti anenge aine umbowo anga achivabatsira, makambonzwawo here nezveurongwa hwacho?
Ndina kunge ndanzwa nezvazvo. Anogona chogona kunge chiri chokwadi, but zviri nyore kunyora munewspaper kuti munhu anenge awana nhengi tingangomupa mari. Zviri nyore kunyora ripoti nichiti tiri kutsvaga munhu, asi hapachiriwo panofanira kugumira emaefforts acho pakuisa munewspaper. Mapurisa edu aya mapurisa ataiziva zvikuru bva kare kuti anomhanyamhanya zvikuru, anoferefeta zvikuru, anoita zvose zvaangaita kuti vanhu vawanika. Asi munyaya iyi simba racho rurikuiswa mairisto hatigutsikane naro. Saka zvemanyuzipepa izvi pamwe zvingangoitirwa kunzi tsvaunga nevanhu vazhinji nepasi rose vafunge kuti pane zviri kuitwa ipo pasina.
Asi imi chii chaizvo chamunoda kuti chiitwe kuti muti hurumende iri kuedzawo nepainogona kutsvaka vadzamara?
Ivo ndo vanoferefetaka, isusu hatisi isu tinoferefeta. maefort anoitwa ekuti pawanikwe chingadai chakaitika kuna Dzamara akakura. Isu mazuva ekutanga tine yatinotiwo maindicators akanga akapiwa nevakange vari pedyo nenyaya Dzamara. Hatinofunga kuti hana kuzevhutwa zvakanaka. Isu taibatsirana nemapurisa tichivapa imwe information yataifunga kuti yagona kuvabatsira. Mudzimai waDzamara aivapawo information yaaifunga kuti inogona kubatsira. Patisoni munina waDzamara aivapawo information yaaifunga kuti inogona kubatsira. Zvese izvozvo izvi taifunga kuti zvaifanira kubonongodzwa zvose kuti zvionekwe kuti chii zvingadai chakaitika. Saka muonero watinozviita isusu ndewokuti hatigone zvedu kuenda kunoti ita so famba so, nokuti isu hatisi mapurisa. Hatigone kuenda kwavari kunoti hamuna kuvhura apa, hamuna kuvhura dho iri, hamuna kuvhura dombo iri kuti mumutsvake, nekuti vanogona kungotiudza kuti ima hamusi mapurisa. Saka isu tinotarisira kuti hurumende yaifanira kuita kwatingati pull all the strings, turn every stone kuti tizive kuti Dzamara akaendepi. Isu hatigutsikane kuti every stone has been turned.
Gweta ravaDzamara vaCharles Kwaramba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika itai Dzamara awanikwa. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri pakati pekuita tsvakiridzo kuti ndezvipi zvingaitwa kuti kodzero dzevanhu dzisimudzirwe muZimbabwe. VaMavhinga vati sangano ravo richange richiita misangano yepamusoro neZimbabwe Human Rights Commission, makurukota ehurumende kusanganisira gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, vachiti vane tarisiro yekusanganavo nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Tabata vaMavhinga avo vatanga nekutaura pamusoro pavaitai Dzamara.
Pave nemakore mashanu itai Dzamara anyangaritswa, ashayikwa, hama dzake, vabereki vake, mudzimai wake vasingazivi zvachose kuti akaiswa kupi, ari kupi. Dzamara anga ari murwi wekodzero aitaura zvikuru sei kuti nyika yeZimbabwe iende mberi. Kushayikwa kwake kwemakore mashanu kunotaridza kuti mukati meZimbabwe hamusi kunyatsoremekedzwa kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika, dzinosanganisira kodzero yekuti munhu wese zvake ange akachengetedzeka, aine kodzero nekusununguka kutaura zviri pamwoyo pake pasina kuzovhundutsirwa, kupambwa kana kuitwa kuti anyangarike. Ndodambudziko guru riri mukati meZimbabwe.
Sei muchidaro mungatisanangurira here?
Mekuti matano haatorwi panenge patyorwa kodzero. Kutyorwa kwekodzero kutyorwa kwemutemo, asi kunobatwa zinyekenyeke nemapurisa. Nekuti kana dei vaida chaizvo, mapurisa vaifanira panguva ino kunge vakatowana chikonzero nezvakaitika zvese nenhoroondo izere inopuwa kuhama dzaitai Dzamara. Asi tinoziva kuti pari zvino hapana chabuda, hapana chinozivikanwa. Iko zvino mapurisa emuZimbabwe anokoshesa nyaya dzekubiwa kwemombe kudarika nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, nyaya dzekunyangarika kwevanhu. Kana mombe dzikabiwa, mapurisa anomhanya kuti vatsvage dambudziko. Asi itai Dzamara nazvino makore mashanu haasi kuwanikwa.
Mukushanda kwenyu muchirwira kodzero dzevanhu, nyaya iyi munoiona sei? Mungaitsanangura sei?
Ini segweta rinorwira kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe nekuchamhembe kweAfrica, chinonyanya kundibata zvikuru sei inyaya yekuti kodzero dziri kumbunyikidzwa pasina zvirango zvinenge zviripo. Zvakare kuti kunyanyanyanya vanofanira kuchengetedza kodzero, ngatitii mapurisa nemauto vanofanira kuchengeta nyika, ndo vamwe vari pamberi pekuvhuna kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe. Ndo zvinonyaya kundibata izvozvo kuti kune mhaka yeiko ivavo vanofanira kutichengetedza varivo vanotungamira kuvhiringa kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
sangano renyu re Human Rights Watch pane zvariri kufunga here kana kuda kuita pamusoro penyaya iyi sezvo pave nenguva yakareba pasina chaitwa nemasangano api zvawo.
Sesangano re Human Rights Watch rinoongorora nyaya dzekodzero mukati meZimbabwe nedzimwe nyika, hatisi kuzorora, tiri mukati mekutsvakurudza kuti ndezvipi zvingaitwe kuti kodzero dzisimudzirwe mukati meZimbabwe. Zvakarewo tinopota tichikumbira mikana yekutaura nevanotungamira nyaya dzekodzero muZimbabwe, kusanganisira sangano re commission ye Zimbabwe Human Rights Commission, zvakarewo kutsanganisira makurukota makuru, kusanganisira bazi rezvemitemo, Ministry of Justice inotungamirwa navaziyambi ziyambi. Zvakarewo kana tichinge tawana mukana chero kutaura nemutungamiri wenyika vamunangagwa, tingada kuti tionesane kuti chakakosha ndechipi, kodzero dzingasimudzirwe nenzira dzipi, nekuti isu tiri vana mazvikokota vekodzero tinogona kuti tive vana chipanga mazano kunyika yeZimbabwe.
Bweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadhiwa Mavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nawo anhasi. MuNewsday mune nyaya yekusungwa kwemapurisa maviri vakange vachiferefekta huori kushurugwi vakaregera munhu akange achipomerwa mhosva achienda mushure mokupiwa chioko muhomwe chechiuru chemadhora. MuDaily News mune nyaya yeguta remasvingo rinonzi riri kukumbira hurumende kuti ripiwe imwe nzvimbo sezvo risisina nzvimbo yokuviga vafi. MuDaily News mekare hurumende inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission neNational Prosecuting Authority havasi kuita basa zvakanaka sezvo vachitadza kusunga vakuru vakuru vanopomerwa mhosva dzeuori. MuChronicle mune nyaya pamusoro peumwe murume wemumusha weLusulu kuBinga akatema akauraya nedemo vanhu vashanu. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko vashamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ndinoda kutaurawo nhaya yangu yecoronavirus. Kuti coronavirus ichatitorera makore akawanda kuti ibude munyika dzakawanda, nekuti mune machina ari kwese kwese munyika dzese. Machina ndiye anokonzesa coronavirus nenyoka dzavanodya idzi. Saka kana kuZimbabwe kwachona koko ichaveko nokuti machina ariko, tasai nyika dzese machina ariko, akangofanana nemuZimbabwe. Dai nhamo yanga chiri chirwere muZimbabwe nangadai achitozadzawo nyika dzese, nokuti ariko kwese kunyika dzese. Ndigouya panhau yemapete, Munangagwa ngavarege kutichinyira kudaro. Vari kuti ndivo vari kudya vachirasarasa mumba here kuti mapete aite muDzimba? Kwedu muDzimba dzedu mapete anowanika, isi chishaya chekudya chishaya hufu. Saka bete rinowanika sei imo mumba muchinhuwanamo? Ndatenda zvangu.
Makadii vashamari veStudio 7, vana mukoma tananoka wande nevateereri veStudio 7. Ndiri kungotaurira panyaya yamukomawo Munangagwawo kuti ngavazozvo vari kuita goza vari kutiurayira nyika. Mapurezi ari kugara achikwira everyday, saka hapana nechirungoitika. Dai atobvuma ke kustepa down asiyira umwe zvingatoita nani.
PaStudio 7 apo muri sei vashamarari vese veStudio 7? Ndiri wamuruti paKimbala apo paSouth Africa. Nhau yadzamarai, nhau yadzamarai inotinetsei. Tingafamba tikada kutsvaga kupi? Munangagwa chaiye chepaari chaanozoti taidzamara ari kupi? nekuti iwo mapurisa chaichaya basa ranoenda dainge ari kunzi ndemumwe opposition party yakapamba munhu kudhara vakabatwa nemapurisa. Chiri kunetsa nechekuti zvakaitwa nehurumende ndovari kuziva kuti itaidza mari kupi, saka pandonetsa kusvika ivo vada kumubudisa. Hanonzi ni maprofita here kana vasingazivi kwaari? Hata vanoprofita MDC ichaita noise kana aita mademonstration yakaita sei? Ngavaprofita ikaridza mari ari kupi? Naizvizvi zvemdc vanongosungwa kunzi hatava chakati azodai, but mbavha chaita dziri kuba havasi kuzoona mbavha dziri kuba vanhu idzi. ZANU-PF dainge dziri ZANU-PF vanhu vakabatwa kudhara dharadhara, toziziva ZANU-PF itsika yavo ZANU-PF kuba vanhu ava.
Manhero akanaka vashamarari vestudio 7, ndinokwazisai mese tichiti makadini kokwamore. Aiwa, isu tinosimba sita ndibaba tawa ndiri pano paJoburg. Aiwa, ndinoda kutaura nenhau yemasanctions. Vanhu vezanupf shapshapu, unombozvishaya kuti zviri pai. Pane imwe nguva unonzwa kunzi isu takatora ivhu redu kubva kune vachena vanga vatitorera ivhu redu tisati taona rusununguko. Pamwe pacho zveonzwa kunzi zvinozikamwa vemdc ava ndivo vakaenda vakanotsvaka vakanodana masanctions vakanokumbira masanctions kuna ana America avanezanusoka vanoda kunyatsokuzama kuwanda, but chokwadi chokwadi vanochiziva ivo vanenge vatadza vatadza vakonewa, asi kuti havadi kuti ivo vasiyana nekutonga, havadi kusiyana nekutungamirira. Aiwa, dai vadzora mwoyo shuwa. Zvinhu zvaitawo nani, nyika yedu yaitawo zviri nani veduwe. Vanhu vanorwadziwa kusevenza vari kune dzimwe nyika vachibatsira dzimwe nyika kuti dzibudirire, imi yenyu nyika ichitsakatika ichiwedzera kubinyura mumadhaka. Ndatenda zvangu.
Kwazwai kwazwai vashamarari vestudio 7, makadiko mukoma tanonoka wande. Ndakakundikana zvangu kupinda pachirongwa nezuro, ndakatraya kufonawo asi ndichabudira urwendo runotevera. Ndaichida kusimbisana pamwe chete namai Dzamara pane zvakaitika izvi. Ngavarambe vakasimba saizvozvo, ngavarambe vakatsika pavakatsika. Uye dambudziko ratinaro munyika medu mumwa muchida kuti tinge tina baba vanoda vana vavo. Kana zvikamira zvakadaro hatizowani zverimwe dambudziko rakadaro. Matambudziko akadaro akawanda aitika munyika, asi hapana anosimudza musoro, nekuti vacho vanosimudza musoro ndovanenge vachiziva kuti zvafamba sei. Saka asi chavanogona manje ndechekuda kutevera mapeti ari mudzimba dzevanhu. Vakabuda vachitaura kuti vanoda kuteverera vachiuraya mapete. Vamwe vanenge vachida mapete avo, ivo vachida kuuraya mapete varidzi. Instead yekuti vauraye makoronavhairasi ari mavhairasi ekorona aitekeshera pasi rose, vari kuteerera mapete asina zvavo, asinganzwise zvavo kana mudumbu. Ngative nemwoyo murefu tichidayira kuti one day Mwari achatinzwa. Tinotenda chaizvo. Tiri kuno kuSouth Africa kuDurban. Ndini chamakudubura. Ndatenda.
Masikira sei pastudio 7 mana mukoma hwande mosei. Hai, zvinorwadza zviri munyika medu varume, asi ngatikarakadze zvakaitika tiziye zvakaitika panguva yavana Israeri vari muIjipiti. Naivo vakanunurwa vasikarwi vakarigwa neMwari. Kutambudzika kweZimbabwe kuchasvika kumakumo, ende ndinofarira vana mai vemuZimbabwe vasikafariri kurwa zvavo. Asi kuna mata chete pauri namata chete, nekuti ukati kune munhu akaguta ndibikiro sadza anotora nguva kukubikira, nekuti iye akaguta hake.
Manzwa apfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera chedu kukupai mukana wekutaura zvamunofunga. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tino koka ek tumipinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection. Nasi maneru na 8 PM. Nasi mchirongwa tishangetine hurukuro newe chidiki. Tichikurukura nezwe kure mekwezwa kwe kodzero zewanu kazi munyika. Sema onrenyu, kodzero zewanu kazi zirugure mekezwa ere munyika. Zizu nga itua kutiva nukazi vawaniswe mikana yakafanira. Kana mchida upinda mchirongwa ichi. Shandisa ya WhatsApp pa number zinoti +1 202 465 0318. Mure Zimbabwe, ngatisangane ipa chirongwa The Connection nasi maneru pa Facebook page redu re VOA Shona na 8 PM.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wehurumende yeSudan vaAbdalla Hamdok vanoti vakasimba havo mushure mekunge motikari nhatu dzange dziine zvinoputika dzakaputika padyo nemotikari mavange vari muKhartoum. Mazana nemazana evanhu aungana paputikira motikari idzi vachiratidzira vachiti vanopfurikidza mwero vanoda kuuraya mukuru wehurumende yavo. Ichi chirechedza zuva revanhukadzi kwemakore matanhatu anotevedzana. Ndege yeEthiopian Airlines yasvika muWashington DC ichibva kuAddis Ababa ichichairwa nevanhukadzi vega vega. Vachitaura nevatori venhau, mutevedzeri wemukuru weEthiopian Airlines Amai Rahel Asefa vati Ethiopian Airlines inoda kuratidza vanasikana vemuAfrica kuti hapana mabasa anonzi ndeavanhurume, vachiti vanoda kuona vanasikana vachidzidzira kuita chero zvavanoda kuve. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kupararira munyika zhinji. Muno muAmerica mune vanhu vanoita mazana mashanu nemakumi manomwe nevatanhatu vanozikanwa kuti vane chirwere ichi, icho chauraya vanhu makumi maviri nevaviri pari zvino. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzinoita seChina, America neBritain zvinoti dambudziko rechirwere checoronavirus riri kubatwa zvakasiyana-siyana munyika idzi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBeijing kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanoti vari kugara vakazvivharira mudzimba vachiti panguva pfupi yavanobuda vanenge vachinotenga zvekudya zvinovararamisa kwenguva refu.
Hapana zvati zvambochinja, tichiri under lockdown. Kumabasa vari kungowedzera mazuva ekuti todzokera kumabasa. Iye zvinezvi takunzi pamwechotanga muna Mei, saka takangogara. Vari kuti havasi kuona kunge tichadzokera kumabasa mwedzi unowu waMarch kana April, saka zvakutarisirwa muna Mei kuti ndowu patichange tichidzoka. And imwe update iripo ndeyekuti vaudza hamuzoti pazvakatanga coronavirus yakatanga panguva yeholiday, tanga tine holiday. Saka vanhu vazhinji vanoshanda kumunomo vanga vambobuda kuenda kumusha sinzi yanga iri holiday. Saka vese vanga vari kunze kumabasa kwatonyorwa matsamba ekutoti ngavasadzoke. So vese vakabuda vari kunzi ngavasadzoke because vari kuti vari kutya kuti imbe vanodzoka ivava vanogona kuuya nechirwere.
MuChina ndimo makatanga chirwere ichi, asi iko zvino chava kupararira kunyika dzakawanda kusanganisira muAmerica. Vachitaura vari muguta reNew York muAmerica, muzvare Pepechua Muchabai wavanoti vari kutyira upenyu hwavo sezvo vachishandisa zvitima nemabhazi kuenda kubasa uye zvimwe zvinhu zvekushandisa mukudzivirira kutapurirana kwechirwere ichi zvakaita semagurovhosi nemimwe mishonga zvisisawanikwe muzvitoro.
Nyaya yecoronavirus inyaya iri kutityisa zvikuru. Mawandiro ari kuita vanhu vari kubata chirwere ichi akanyanyisa. Tiri kungofamba takabatira hana mumaoko nokuti transport yatinoshandisa kuenda kumabasa tofamba nezvitima zvinenge zvakazara vanhu zvakanyanya, tobinda mumabhazi munenge makazara vanhu. Saka zviri kutyisa. tikutoita ngechafamba takapfeka magloves kuti tibate mumarails. Asi tamuka tichikurudzirwa kunzi kona chima chakazarisa musapinde. Zvino vanhu vese vakamhanya mumashopu achinotenga. Nezuro chaiye ndakashaya mvura, makanga musisina mashops, ndakashaya hand sanitizer akusisina. And meya wedu akatobuda vachitaura kuti anenge abatwa achitengesa nemutengo wakakwira achazenge achitorerwa license, nokuti vanga vachinayo last week mumashops vanga vakutengesa nemutengo wakakwirira zvakanyanyisa. Hana Lysol disinfectant spray hapasisina, hamuna mashops ese, mafamasi taedza kuitenderera tichitsvaga tichishayiwa.
Vanoti vamwe vanoshanda mumabasa ezvemari pamusika weWall Street vari kupiwa gadziriro yakasimba sezvo pari kutyirwa kuti zvinogona kudonedza upfumi hwenyika hwepasi rose. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu 22 muAmerica. Zvimwe zvikoro zviri kuvharwa mumatunhu akaita seWashington, Seattle, California, Washington DC nedzimwe nzvimbo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, vatod maforimbo, vanoti kune dzimwe nzvimbo zvikoro zvakavharwa kuitira kuti vezveutano vafafaidze mishonga kuti chirwere ichi chisapararire.
Panyaya dzevana pane zvimwe zvikoro zvakatovharwa vakapinda dambudziko iro recoronavirus. Kuti pane vamwe vadzidzisi vakatanga kurwara nayo, vamwe vadzidzi vanga vakambofambawo vakasangana nevanhu vanga vane korona. Saka zvikoro zvakavharwa, vari kuita inonzi deep cleaning. Saka pane vamwe vakapedza vhiki rese rakapera vasingaendi kuchikoro, vamwe vakudzokera kuchikoro asi vamwe vari kutovhara zvikoro. Pane musangano uchaitwa unonzi COBRA, COBRA zvoreva Cabinet of Briefing Rooms, inotungamirirwa naPrime Minister wedu Boris Johnson, nekuti dambudziko racho rabata nyika zvatatisingafungiri. Saka vanenge vachiona kuti matano atingatora ndeapi kuti tichengetedze utano hwevana, utano hwedu, utano hwevakwegura, kuitira kuti tione kuti tinokwanisa kushanda sei nokupfuura sei padambudziko ratakatarisana naro iro recoronavirus.
Vanoti vachitarisa mabatirwo ari kuitwa dambudziko recoronavirus munyika yavari kugara yeBritain, havana chivimbo chekuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana. Kunyange hazvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vari kuti nyika ine zvikwanisiro zvakakwana. Vesangano reWorld Health Organization nehurumende yeChina vakapa Zimbabwe zvikwanisiro zvekushandisa mukurwisa denda iri. Svondo rapera zvikaendeswa kuchipatara cheWilkenzi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pasi rose zvinoti kunyange hazvo denda iri rave kuwanikwa munyika dzavanogara, shuwiro yavo ndeyekuti chisatekeshere muZimbabwe sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Thomas Mapfumo chauya chauya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inoti manyepo kuti haisi kutsvaga vaitai dzamara. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti harisi kuzozorora kusvika vaitai dzamara vazikanwa kwavari. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wandendiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.